Chirongwa chekudonhedzera vana nhomba yepiri yekudzivirira chirwere cheporio chinenge chiri kuratidza kuti vabereki vakachigamuchira uye vakaita kuti vana vavo vazhinji kwazvo vange vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira chirwere cheporio. Ndingati nhomba iyi yave nhomba yepiri nekuda kwekuti urongwa uyu hwakamboitwa apo vana vakadonhedzerwa nhomba yekutanga.
Munofunga here kuti chirongwa ichi chakazadzisa tarisiro yanga iine hurumende?
Hurumende yanga ichitarisira izvo kuti vange vachidonhedzera vana vanodarika 4 miriyoni, uyezve vana vane makore ari pasi pemakore 10.
Munofunga kuti chakagamuchirwa zvakakwana here neveruzhinji?
Tinodaira kuti veruzhinji vakava nekuchigamuchira sezvo vakange vawana dzidziso munguva apo vana vakadonhedzerwa nhomba yekutanga. Uye naiwo mabasa eshambadzo akaitwa nebazi rezveutano rakabatana nemastakeholders vanoshanda munyaya dzezveutano. Kwatisina kunyatsowana umbowo hwakakwana inzvimbo dzekumaruwa, nekuda kwekuti dzimwe nzvimbo dzekumaruwa kushambadza mashoko dzimwe nguva anononoka kusvika kune vaya vatinoti mahard to reach communities, vanogara kumaresettlement areas, vanogara kumamisha, dzimwe nguva nenzvimbo kusina netiweki yakakwana. Ikoko ndo kwatina ruzivo rwakanyanyokwana kuti vanhu vakabuda neuwandu hwavo zvakadini vachiita kuti vana vavo vange vachidonhedzerwa nhomba iyoyi. Asi tiri kuona hedu kuti veruzhinji munyika vanenge vakaita kuti vana vavo vange vachiwana dziviriro nekudonheserwa iyo nhomba iyoyi yeporiyo.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuti mashoko akadai anokosha anga achisvika kune vanhu vese?
Tinenge tichizonge tichikurudzirawo kuti vaya vatinoti macommunity health workers nemavillage health workers dai vachipihwa zvishandisiro maresources akakwana, nekuda kwekuti ndivo vari paground, ndivo vanokwanisa kubatsira kuti mumwe nemumwe anenge akakodzera kuti anga achidonhedzerwa nhomba iyoyi asave achishayiswa mukana iwowo. Tinozivawo zvekare kuti tine mamwe makereke anodududza munhau dzekurapisa vana, saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vanhu ivavo utungamiri hwemakereke iwowo unge huchinge huchiiswa pamusoro, huchisanganwa navo, huchipihwawo kurudziro yekuti zvakanakirei kuti vana vavo vange vachibayiwa kana kudonhedzerwa iyo nhomba iyoyi, kuitira kuti pasave nemumwe mwana ane zinga achisarirawo mashure.